Manerako na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina, Gunyana 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba muJerry vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu, kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakaita sava David Siampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta chinangwa chekuiswa musungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwa Job Sikala, kwa Godfrey Sithole nevamwe gumi navatanhatu vekunyatsime, uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati
Ana vanokudarika milioni vakasvika pakudropa out kuzvikoro kubva pakatanga nyaya COVID-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, disaster report yakaitwa neveworld remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana kuti tibvumidzwa teita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautibvumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZT vachisungwa vakavharirwa, vana Jobsikala vakavharirwa, vana Mary Chiyenga ati vazodumurwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatiwo
tinaine kuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yekwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanya-mhanya kana vachida kumhanya-mhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise urongwa neprogramu dzapurezidhendi. Izvozvo hazvina kana nebasa rese huhu.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivi risiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangunda anoti panyaya inotevera.
Gweta ramai Sikala vapaida moesa urombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati amai Sikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 Oktobha kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons letter zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notice yekuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa amai Sikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera police station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kuzvichwa dzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikira zvekuitwa kuti maisikala vari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi inouya kudaro tidare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentences vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi muzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti amai Sikala vakatyaira motikari kudivi risiri iro muna Seke Road. Amai Sikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatendawo mhuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa. Vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Mune monyaya kumatare nasi, dare rarasa mtongo we mwezi gumine mina, wainge wapiwa imwe nengo yeba zireve shidiki mutripo si, vama komborero aruzivishe, ne dare ramachi street, pa musha wevai pomeru waiku konzera mirishonga. Gorera pera, dare ramachi street Harare, rakabata va aruzivishe, ne mosha mbiri yeku konzera mirishonga. Pamwene kuramba kusungwa uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14 panyayambiri idzi asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi kwamutare dare rehigh court nhasi rarambidza Chipinge Road District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuward 16 uko kwairi kuda kuvaka growth point gweta revagari ava muzvare pegita vagadza vaudza studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo
chazvinongoroa ndezvekuti hapasini yatingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization because changa kunyanya kunetsa kondo urbanization ye communal area yekuti council yanga yakuda kupega mastens mamwe acho achitopinda mudzimba dzevanhu vamwe achitonza vachagadzira matoilets any developments but purpose kumboita time kuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hanhu chavaki toilet pamba pangu
mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Zime nyanzvi muneze matengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura nestudio 7 mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsera kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Commission yezveki tinoona kunge yanenge yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita varikunge varikuratidza kuti vasara nenguva shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yasara ya very tight nokuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekuteera pamaelections ari kuuya.
Vachitaura nestudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neelection resource center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti electoral commission vati boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwa January 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe pacho.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network SESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti parure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary electoral outcome report avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa zvedare reparamendi izvo nemutungamiri wenyika izvo zvinova zvakakosha. Saka tide kuti maprocesi mamwe akaita seiwayo azojamba nokuti panenge pasina nguva. Saka tiparamba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati komishini yavo iri mugwara. Vamangwana vati
nyaya kutyira zvinhu zvakaita commission iri on track pamusoro peplan yedu yatati nayo ndofunga takaita mastakeholder mazhinji 12 masectors and then ikozvinozvi technical work iri kuitika paground yekume panzvimbo pasiriana takaita uye zvekare mamwe maengagements local government akaingeja yokune matambudziko mazhinji kuti ma local authority angachida kuzoita mawadzi makanisa wedzere kana kuti wedzere.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vati nguva ichipo yekuti basa iri riitwe nemazvo.
Saka pachine gore nemimwe mwedzi inoraudza yekuti president vazofunga kuti election ive kuti wakati. Saka deti iri ndera president. Dai mambo vasiira ndovani pamutemo munyika muno muconstitution ndivo vega vanotaura kuti deti remaelections musi wakati.
Kana Zeki ikakundikana kutara miganhu ine nguva, mutemo unoti sarudzo dza 2023 dzinoitwa kuchishandiswa miganhu yakashandiswa pasarudzo dza 2018 iyo yainge ine mutauro wakanyanya, sezvo vanopikisa vaiti zvaiitwa zvaida kupa ZANU-PF mukana wakakura wekukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu hwazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba mburi munyika, vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana, Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia uko kune upfumi hwagadzikana kupa zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira.
Nenge tichidawo kuti titengese tichichengete tichibatsirawo mhuri dzikwanise kuwanawo makufizi nekudya zvakakwana.
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown, iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki 100 kubva muPlumtree. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane Namo, avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kwedu kwasununguka kupinda muBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja.
Nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende, vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Tinotibatsira nekuti dzinonguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa pabhodha zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushonga wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvopfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere kuAmerica. Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheHaburoni University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavati vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemabiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama abire nerongo.
Nao hombe iripo pamaZimbabwenzi vachibva kumusha vachiya kuzotenga muFrancistown, vanotarisa kwaliti yegrocery riri kumusha kuZimbabwe negrocery riri kuno kuBotswana Francistown, so vanoona reBotswana riri bit quality than riri kuZimbabwe.
VaMuzavadzi vati kugarira mapanza kwevarimi vemuZimbabwe uye hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia zvakupa kuti Zimbabwe ikundikane kuwana chikafu chakakwana. Vana muzvina business vekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isezvo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akawanda vakamirira kubatsirwa paBay Bridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu 50 kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda navaPutin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vave kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende muchati rekerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi waida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisikuita zvakakwana tikatarisa panyaya iyi yakapedzisira kutya yemupariamendi. Inoona kuti hurumende haisikuita zvakakwana because pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichaja mari yakawanda. Ndopazvakatozoonekwa kuti makambani aanodzidzana nehurumende kubva kune kudhara vane zvakawanda vanopuwa mari kureserve bank inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoitwa kubhindura mamwe anoitwa kuti avanenge vachipuwa nehurumende nemaparasaira nemamwe maparasaira zvakaita sena tohwani. Saka obviously kuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinokwakaitiwa mistake kuti vanhu ivava vazobatwa. So hatina nehurumende ndezvakakwana zvirikutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panda kutoongororwa kuti makambani isinga nemakambani wayo matenda dzaaimbopuwa kudhara vava vatingaitire zvinhu zvakafanana izvozvo kuti vanotsvaga zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havaisina confidence manje kuti titi hurumende inde imomani ngayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekupa matende vayo anenge achipa zvinhu pachena zvisina kurapsheni mukati.
Touya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navachivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambani vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nemuuni nyaya iri mudariro yatikukurukura nemaamheru muri yeZimbabwe zvinoba masura zvakanaka mumatima nanyika yamuri. Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa nethe State Procurement Act. The State Procurement Act ndinoguida magovernment department pavanenge vachiita kutenga zvekunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda zvinge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matenders tendering system yakasenzeswa pamabhizi parliament aya vakanga itwa zvi procedural zvidhani asi patino zvona manje pane yazviya ne reserves ne ichibva ku reserves but you know when if process yakadaro any price inenge iripo inenge iri as low as it did company so it is the duty of the accounting officer to have an evaluation and due diligence. Ikona kuti mafaisis are they relating to the market price. Then you know that the shy of voice, it was not part of the statutory instrument with the procurement act. Akanga it was just a minute. Akanga circulated a circulation from the reserve. Saka that circulation from the reserve does not override the state procurement act in this provision. In terms of corruption, I think the government army reserve has gone a step ahead to be proactive. Pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence, dziri kushandawo zvine mwero here, unotarisira kuti matenders aya anga achikwanisa kupiwawo pane mapaipi ari nani.
Vachivasa muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikiti?
Aiwa, hapana kachandi kuwirirana nacho pane zvauri kutaura nekuti ndofunga kuti pamwe havasi kunzwisisa nyaya iripo. Nyaya yacho chaanezvaende kuti kupariamendi kwakasvitwa kukapuwa tenda iyoyo ndokuri kugunura vanhu kuti kana kuchitombova nesatsa iri kuslaido kupariamendi inogara pasi yobva yatenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzwika njiriuta kana kuti 9,000 zvinoiti sei zvika izvozvozvo because dai kuri kuwanzi zvida kutaura zvavataura kuti kai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu azoisawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation ingaudziwe parizova zvingamake sensa because zvapano kutaura kuti kwai pamunhu angatengesa chimba $1,000 chichingova chingwa chinongotozikana munhu wese kuti aiwa pane chimwe chatinacho hapana chingochingwa chinoita $1,000 vanoti pamwe maybe dai kuti kwanzi nea angati kwaichoita $4,000 kuzana kunozinodhura pachinda zvinhu zvinotonyadzisa kutaura impeti kuti uzvidzisena ndokundonyakunyadzisa kwai kuti aiwaa zvinhu zviri pachina kuti ora ngatimbosiya vari kunzwa vachindo vakaona nekuri president vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zviri pachina kuda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu vaya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo maviesi kusvika paofisi pachikwangwani chavo chaichaicho chemungoti hapandikona mufiori haisi ofisi inodhizeva kuti institution yakaita separiamendi inoenda inosiya mari yakadaro pandaita zvekuti pachoereti
vadzikiti
ini ndinotiri vachivasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotion point right now hurumende yacho ndiyo yazopinda its not an outsider we seven said this asi vachingonoa vakataura nyaya ndevagova matanga pachi zvavo saka tinoziva kuti machecks and balances system because sure it has been happening for some time zvaka zviitika kuti matenda ziwaya dzadzara zvisystem
petai chirongwa chedu vachivasa
zvaitika pazvoradza kuti kupariamendi hakuna masystem zvakutaura nazvikuti hakuna masystem ziwaya taikuva kune masystem ziwaya hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuwa tenda vachiwa company which is very uncredible.
Avo vanga vari vamadhokuti vasamutauriri webato reNCA muhurukuro yavanga vachiita navagilbert dzikiti iri nhengo yezanu PF ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuUnited Nations General Assembly kuNew York nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vajob sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika, tuisenda bagu VOA.